Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi weShondo kurume 31 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takachengetedza vanhu vepangangu zvakanaka, tichiteedzera tsika dzedu, tichishanda nemadhishe nenzvimbo iyoyo.
Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti kune vanhu makumi masere nevaviri vemuZimbabwe vakaeredzwa nemvura vakavigwa kuMozambique mushure medutu mpengo kana kuti tropical cyclone Idai. United Nations younza rumwe rubatsiro munyika, asi vamwe kuchipinge nechimanimani vachiti ruri kunonoka kusvika kuvanhu. Imwe mhuri yekuZimbabwe yotsvaga rubatsiro kunoviga hama dzavo dzakapisirwa mumba kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padandemutande raro reTwitter kuti uwandu hwevanhu vakafa vakavigwa kuMozambique hwasvika pamakumi masere nevaviri. Vanhu ava vakaeredzwa nemvura kubva kuZimbabwe. Munyika mune vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevasere vakashaya. Izvi zvave kureva kuti vanhu vashaya muZimbabwe nenyaya yedutu mpengo Idai vave mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280. Kutsvaga vamwe mazana matatu kunonzi kuri kuenderera mberi. Asi nhasi rumwe rubatsiro kubva kubazi rezvevapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees wasvika munyika kuzobatsira vakawirwa nedambudziko redutu mpengo ava muZimbabwe. Rubatsiro urwu runosanganisira migomo, magumbeze, mamosquito nets, mwenje inoshandisa zuva uye motokari rwauya nendege yekuDubai mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vapa ndege yavo kuUnited Nations pachena kuti itakure rubatsiro kuenda kuZimbabwe. Urongwa hwekubatsira vanhu hunonzi huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vagari vekuchimanimani nechipinge vari kuchema-chema vachiti vari kunonoka kuwana chikafu nekudaro vave kurarama nemichero. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mamiriro akaita zvinhu kuchimanimani nekuchipinge, tabata gurukota rinoona nezvemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza.
Kuchimanimani kwakaitika dambudziko hombe kunyanya panzvimbo inonzi Ngangu, apo pakaparadzwa zvachose. Ipapo takachengetedza vanhu vepangangu zvakanaka, tichiteedzera tsika dzedu, tichishanda nemadzishe nenzvimbo iyoyo. Vanoti vana Chief Ngorima nana Chief Chikukwa ndo vaitirairidza kuti kana tichichengetedza vanhu tinovachengeta zvakaita sei. Toita nzvimbo inonzi Risutu, apozve patakashaikirwa nevanhu vakawanda, vatakakwanisa kuwana takavachengetedza zvakanaka. Asi dambudziko guru ratakaitika ipapo nderekuti hatisati kana kuti hatina kuwana vanhu, nekuti vakaenda nemvura, vamwe vakazinobudira kuMozambique ndokwavakachengetedzwa. Saka kungangu nekuRisutu ndokwakanyanya kusvika dambudziko recycling Idai. Asi isu seministry iri kushanda pamwe chete neMinistry of Civil Protection Unit, neMinistry of Public Service, Ministry of Water and Rural Resettlement, neMinistry zvakare yeTransport, tichibatsirwa neZimbabwe National Army, takwanisa kusvika kuvanhu vasati vawana chikafu.
Saka mati nhasi ndopa svika rubatsiro ruri kubva ku United Nations rine ma mosquito net nezvimwe.
Aunza a whole plane ine ma ine cargo ine ma mosquito nets, ma jerrycans, ma tents zvese zvokubatira, not just ma refugees atinawo ku kutongogara camp. You know, we've got about 10,000 refugees kumidu sabi, and among them tine mostly ma refugees emuno East Africa.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu, Dr. Sekai Nzenza, vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe mugari wekuward 14 Chipinge East vaBrighton Nyanise Sunguro kuti tinzwewo mamiriro akaita zvinhu munzvimbo yavo.
Pari zvino hapana chatichachinja, tichingo takangomirira kutarisira kuti pamwe chikafu chingangouya. Vanga vachingotipromisa pandaifona navo, vanga vachingopromisa kuti vangangotipa pavhiki rikuteera irori.
Akauya apa ndiani apa?
Ndeve CPU.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chimwe takangonongwa, chavangonongwa chaiyeredzwa nemvura.
Asi tiri kunzwa kuti pane vamwe vakapuwa matende vashoma, vari kugara kupi ava? Vakaendeswa kuzvikoro here kana kuti vari kugara padzimba dzavo?
Vakapihwa matende pari zvino vari kugara kudzimba kwavo, sezvo vanga vane mombe, mbudzi nezvipfuyo zvakangosiyana siyana. Saka kuti munhu abve pamusha pake zvino nezve angoripa mumamisha mavo.
Takanzwa hurumende ichiti iri kuda kuzotamisa vanhu. Makanzi muchatama here imi?
Hapana zvatati taitirwa kwedu kunoko.
Totarisawo pakanzi munofanira kunyora namazita kuti paonekwe kuti ndaanani vakashayikwa, nekuti vamwe vanhu vari kunzi vakaeredzwa havana kuzombobvira vaonekwa. Imi makaita izvi here, uye vangani vasiri kuzivikanwa kuti varipi?
Pari zvino muward 14 tinova nemunhu wana anoitwa Martin Mpango, asati awanikwa munhu iyeye. Ndiye atirikutambura kuti tomuwana sei, atiringotsvaga zuva nezuva bada tisikwanisi kumuona.
Takanzwa kuti pane imbwa dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu dzakauya kubva kusouth Africa. Hadzisati dzasvika kunharaunda yenyu?
Nharaunda yedu yeChipinge East hadzisati dzasvika pazvino.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chimwe takangonongwa, chavangonongwa chaiyeredzwa nemvura.
Ko, vana vari kuenda kuchikoro here?
Mimwe misha vana vari kuenda kuchikoro. Mune dzimwewo misha havasi kukwanisa kuti vaende kuchikoro.
Mumwe mugari wekuward 14 Chipinge East vaBrighton Nyanise Sunguro vari parunare kuChipinge kwakare. Vakidwo mujuru vebato reZANU PF ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa nezuro dzekutsvaga kanzura weward 28 kuCowdery Park muBulawayo. Vamujuru vakaita mavhoti churi chimwe chete nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Vakateverwa namuzvare nomaguku Mloi veMDC Alliance vane mavhoti churu nemazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe. Bato reMDC Alliance, iro rainge riina kanzura akashaya munzvimbo iyi, rainge riine vanhu vaviri vakapinda vachikwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzai Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuUniversity of Johannesburg muSouth Africa.
Todzidza zvakawanda chaizvo pasarudzo iyeye. Chokutanga ndechekuti musangano weMDC haudzidzi. Haudzidzi pakuti pese panoitwa maelection MDC ichisa makandidates akawanda. Seipapa payanga ine makandidates maviri, haibudiriri, ruzhinji ZANU PF ndiye inohwina. Kunyange hazvo iye makandidates maviri ezana apa mavhoti ava anga asingakuriri wezana. But nyaya yekuti mutori nedambudziko redivision rokusaiwirirana zvinoita kuti vanhu vasadini, vasaenda kusarudzo vakabatana, vasaenda kusarudzo vachikurudzirana, vachikurudzira vanhu vavo vachifamba neshoko rimwe. So nyaya yekuisa makandidati maviri maviri inyaya yagara irimo muMDC mukatara muna 2013 election pakajiwa MDC yeyambohwina. Inyaya plus vari too complacent. Vanofunga kuti vanhu vanongovada chero vasina zvavari kuita chero vari kuita zvinhu zvisina maturo zvisina musoro vasingabatanidzi vanhu vasingati performance vanongofunga kuti vanhu vanovada nokuti zani yaora asi chidzidzo chatinofanira kudzidza ndechekuti kukonewa kwezani hazvino kugona kwemdc hazvino kuti kana zani isingagoni zvorovati mdc ndiye inogona saka mdc haifani kungonzi ialternative yokungoti hatidi zanu vanhu vanotaura kuti hatidi zanu because mdc inokwanisa kuita zvakati yakabatana haiti mhirizhonga inoenda necandidate imwe but havaiti izvezvo
tiri kuonawo kuti makapinda mapato akawandisa zvikuru pane vamwe vasiri kukwanisa kana kudarika kana zana chairo pavanenge vachipinda musarudzo idzi zvinobatsira here kana kuti zvinongoitwa hazvo kuti utongo hwejekerera hungamise munhu
haiwa utongo hwejekerera zvirei kana macandidates 18 kuamerica kune utongo hwejekerere makamboona mapresidential election okuamerica ane macandidates kana 6 kana 3 chaiwo kana 4 asi america haina jekerere totarira kuna nabritain kune conservative party nelabour party vanhu vanoenda kumaelection okutsvakwa kuprime minister mapati maviri anozo kuti vanhu isevente 6 hazvizvizvo zvinoreva quality yedhemokrasi
muzvina dr Pedzai Rwanya ava ari kuita zvidzidzo zvepamusoro kuuniversity of Johannesburg vari parunare muHarare imwe mhuri yemuzimbabwe yaigara muwestern cape musouth africa iri kutsvaga rubatsiro rwekunoviga hama dzavo ina kumusha mushure mekunge dzapisirwa mumba vanofungidzirwa kuti vakapisirwa mumba vanoti vamaxwell mazungunye mudzimai vavo margaret vare nevana vaviri miriam natadiwa nashe vamwe vana vatatu vakapona vanonzi vari muchipatara pari zvino sezvo vakakuvara zvakaipisisa mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemhuri muzvare patience moyo
pane mukomana vavaigara naye wechirudzi chesouth africa avanga vachinitsana naye saka akatanga kupisa imba akaita nga apisa imba yake asi ndobverabatira neimba kwanga kune vana saka mukubatira kwaakaita pari zvinozvozvo vachiri kutsvaga mukomana wekuti ari kupi asi pari kubudawo nyaya dzakatosiyanaisana nekuti pane ari kuti akaonawo achipisa manga makarara vana saka maitikiro azvikaita baba naamai nevana vaviri one anonzi miriam ane 17 years neanonzi tadiwa ane 7 years vakabva vatsvira imomo but masurvivors asara izvezvi vatatu pana vanessa ane 17 years ari kupahospital but akatsva 65 degrees and face yake is beyond recognition ari intensive care unit then poti tatenda mutwin watadiwa ane 7 years kutsva kwake iri 40 degrees then mikaila 9 months kutsva kwake i 46 degrees vese vava kumabench unit
saka vakashaya ava vati varadzikwa here zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita
vakashaya vasati varadzikwa so far pandakataura navo pari kudiwa budget ye45,000 rand asi mari yatinai izvezvi i13,000 rand vatotsvaga rimwe rubatso rwe32,000 rand kuti vatore mitungi yavo i4 vaendeswe kuzimbabwe inoradzikwa kusanyati
saka vanenge vachida kubatsira vanoita sei
vanoda kubatsira vanobatsira pane vanonzi rotani tasara naro ndiye anova mukoma izvezvi wemushakabvu anobatika panhamba dzinoita 0027 73 047 8196 0027 73 047 8196 kana kuti dzimwe nhamba dzavo zvakare 0027 84 25 28 000 0027 84 25 28 000 kune vanoda kukwanisa kana kuisa maakaunti mavo vanoshandisa yatinoti kuno kusouth africa netbank bank ine branch code inoti 10 33 10 branch code 10 33 10 account number yavo 10 31 99 5978
muzvare patience moyo vachitaura vari parunare kuwestern cape musouth africa iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheyouth forum chatinopakurirwa namike hove
ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini mike hove Naasi mchirongwa, tichiri panya imwe chete ya tanga tichibata viki rapfuura. Nyaedu tumpengo raka viringiza upenyu wevanu waka wanda uko kumanyika land. Cyclone Idai. Mchirongwa, tinava Lennon Chizaza, mudzidzi siwe ku St. Charles Luanga Secondary School. Uko kwa kashaya vana vaviri, waka ura wane dombo, raka dona pa msorope dormitory yao. Izozo waka konziriswa nedu tumpengo. Mchirongwa chedu chwechidiki, chirongwa The Connection, chataka tepo nyura ne msuwe chipiri, apura, vachizaza, waka tsanangura kutichi chaka itika. Uyeje kutivana, waka zumbatsiru wa sei. Vikira apure, takanzo msangano we Zimbabwe Psychologists Association, pamwe chete ne msangano we Crisis Support Center, vachiti vacha tanga chirongwa chaka nangana. Nukupawanu wakafana na vachizaza counseling. Angatichienda ikuna vachizaza kuitra kutiti yendere mberi nenyaya. Vachizaza ndiino mkamchira ya mchirongwa.
No, fara nekudibiamchira ya mchirongwa.
Vachizaza, tuota angane kufunza nezwe ma students. Ma students enyaya ariseko.
Ya, izo zizo yese vari kumba. Mba ni probably after counseling itaka mboeta nao. Ma messages atro kungo wanao from parents who we communicate with. Vaninge vachingo tova vanavari vaiti ndiva mwacho vakutasoto wangu wachizoka kuchikoro.
Takanzwa msangano we Zimbabwe Psychologist Association pamwe chete ne msangano we Crisis Support Center. Vachiti varuda kukubatsirai. Pache zvenyu munochikamuchira here chirongwa chavo?
Pataka tomboita first group counseling nevana vese vakange varipo. Inde ndaka garao mu group counseling yakaita iyoyo ndiri ku side zvema parents. Vakangokumbira consent kuma parents kuti vange vachikwanisa kuzobatsira vana further. Of which my parents ese akabvuma tikatongozvitsigirose vadzidzisi sevararedzi vevana kuti chinhu chinobatsira kuti vana vese vange vachiona that form of counseling. Kuti vadzidzisa vezvove zvinovanika mangwana, at least when learning begins, vese vanenge vaine a settled mind. Isingachafungi zvekumashure, isina kutya zvinenge zvakaitika kumashure. Even so vararedzi vacho taitaurwa kuti iyo vanenge vachiuya chizobatsira vana, nesuwo tichitaurawo navo zvinenge zvichizongotibatsirawo kuti tinge tichienza mune environment yakanaka tese isu nevana.
Aiwa, tiri kunzwai. Sezvo vana ava vane mazuva akawanda vasina kuenda kuchikoro, makatarisira kuti muchange muchivabatsira seiko nezvidzidzo zvavo?
Chimwe chishuviro chatanga tiri kutongoda chachi chekuti since vana vagara kwengo yakareba, vana vedu vakawanda vanogara kuHarare mabhodha. Tanga tiri kutsvaga patingati tikakwanisa kuwana zvakaita muHarare mavanogara pari central, pavanokwanisa kuuya kunyanya kubva musi wa21 kusvika musi wa26, at least tinenge takavha 2 weeks dzavanga vakaluza plus at least for 2 weeks the holiday yavo kuti vatinge tichibata zvavakaluza zvaifanonge vakadzidza.
Aiwa, tiri kunzwa zvakanaka vachizaza. Petai chirongwa, muchiudzawo mhuri yeZimbabwe chikumbiro chenyu chikuru chamuinacho.
Ndingati chikumbiro chingatodiwa ngangoti dambudziko ravakasangana naro vakawanda vavo zvinyowani vanonga vambo vakambozviona zvakava zvinyowani kudai. So vamwe vacho vakabatikana zvikuru nekushaya kweshamwari dzavo dzavaidzidza nawo. Counseling yatakaita yekutanga ndirikuona seisina kukwana. Tange tichikumbira chekuti vanokwanisa vapiwe mvumo yekuti vange vachivabatsira vana, kuti vana ava vabatsirwe vari panzvimbo 1. Ndanichiona kuti like vamwe vakati anogona kunzi atransfer aenda kune chimwe chikoro. As long as mwana uyo asati abatsirwa through that form of counseling ari kune chimwe chikoro, zvinogona kuzongomuneta futi pfungwa dzinogona zvekuzoramba dziita replay zvinhu zvakaitika kumashure zvenzomukanganisa kudzidza kwake.
Aiwa vachizaza, takunzwai zvakanaka. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa maita basa, tinotendawo nekunge muchishambadzawo dambudziko redu timati mana yose nyika dzose kuti tinge tichiwanawo rubatsiro vana vedu vakodzokera kuchikoro vagodzidza zvakanaka.
Aiwa tinotenda. Makateerera chirongwa chedu chevechidiki, chirongwa chamunopakurirwa neni Mike Hove. Nhasi muchirongwa, tanga tinava Lennon Chizaza, umwewo murayiridzi weku St. Charles Luanga Secondary School, chikoro chakabuda munhau apo vadzidzi vaviri vekuchikoro ichi vakaurawa nedombo rakadonha pamusoro pemba yavo yekurara. Izvo zvakakonzereswa nedutu mupengo Cyclone Idai. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisangane nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove. Vanoda kukurukura neni ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3, BigMyke3 ndiyo username yangu. Aiwa mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei paTwitter uyezve nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. anokoneka ine mufaro ndine wenyu Michael Ove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa nhau kana timbonzwa chirongwa chechitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndinovimba makasimba henyu. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Bhuku rezvakazarurwa kana kuti Revelation ibhuku rinonetsa vazhinji kurinzwisisa kana kurishandisa. Nhasi tine tarisiro yekuti Reverend Fatima Garikai veUnited Methodist Church muHarare vangatibatsira nokutitsanangurira bhuku iri kuti rinorevei uye rinotiudzei.
Bhuku raRevelations ibhuku rakanyorwa naJohn. Bhuku rinoburitsa the spiritual truth.
Sei richigozha kunzwisisa kupfuura mamwe mabhuku ose.
Ndofungidzira kuti John kana achinyora already we go to the book of John. Panonyora John anonyanyoburitsa the divine yanga iri muna Jesu. Ende nyaya dzake hadzizi nyaya dzino dziri easy kana kuparidza. Already need to go to the book of John. It's not easy to preach using the book of John because of it is so deep. Zviro zvaJohn zviro zvakavandika asi zvaari kuda kuedza kuti zvibudiswe. Zvirikunzi John akaratidzwa, it's coming from Jesus himself, achiratidza kuna John through some angels. So zvinhu zvinoda kuedza kubudiswa zvichinongedzera the coming of Jesus Christ or zviro zvaJesu Kristu. Saka is something like that is not neta kunyasi because of this nyaya. This is the truth, and because tikuti rinoburitsa the spiritual truth, therefore zvinhu zviri so spiritual kazhinji kwachona hazvigone kungonzwisiswa nje. So you just need to go deeper to get to understand the book of John, the book of Revelation.
Ko mhuka dzinoshandiswa mubhuku iri pane zvadzinomiririra here?
Yeah, theologically mhuka dzese dzakanga dziri kushandiswa dzine zvadzinotomiririra. Like you find kuti zibukanana, those are those things zvavanonyanyoshandisa, mazishato machii. It's like showing us the future heaven, you know, kuti hell yakamira sei. It's like this. So it's like an analogy yavanoshandisa yekutiratidza nezvegehena. So they use the analogy using mhuka idzodzo dzatinonyatsonzwisisa nokunzwisisa kushata kwadzakaita. So they use those things like it's an analogy which they use.
Ndinoona sekuti vanhu vazhinji vanonetseka kunzwisisa bhuku iri. Chii chamungaudza vatendi pamusoro pebhuku iri uye kuti vangarishandisa sei?
Just like tichingotanga from chapter 1, patinongoona chapter 1 ichitotaura, vatendi they can relate to that, even to relate to their churches. Patinoona achitaura about the seven churches, those are the churches dzaakato minister iye, maybe after Paul he has passed on, iye akadziminista and anodzinzwisisa. And by that time, you know, those churches, they were so strong. They were so spiritual strong. But as we go on, the ganga zaku lose that spirituality yachona. So we can even relate kwa dhiri, Jesus says churches, which is the church ya tinga zvite relate to. Like ukata South Pius, wataura minyaya yema churches akanga rikutimudza. Like we have the Ephesus, we have machurches akawanda aitaura. Number one, you know, by anongedzera machurches kuti aka backslide. It's like what we are doing, we are backsliding. And akataura zvakare nemamwe machurches ari kurarama ari under adulterers. Are we not seeing that kuti adultery is conquering machurches mazhinji? Is conquering even to an extent yekutobata even vafundisi. ukazotasa corruption, you can even see that your even corruption yachona can be done even in churches. We can see kuti dzimwe dzafa, dzimwe dziri kutonhora, dzimwe dziri kudziya, dzimwe dzakadini. Saka vatendi they can always relate again to those churches which were not even happy, and even it can relate to your personality. Kuti nini, am I still so strong? Am I corrupt? Am I adultery? Am I this and that? So it will relate very well to us. The book of Revelation is always telling us or kuti kune kuuya kwa Jesus Christ, and kana Jesus Christ auya, it will be like this, like this, like this. And most of us as Christians, we don't want to live to think about something bad which can come into our lives. We don't want to do that.
Sei vafundisi vasinganyanyi kurishandisa mukuparidza kwavo tichingonyanya kurinzwa bhuku iri parufu.
People they think maybe it's all about parufu because it's always telling us jopa takutaurira vanhu kuti munhu achifa afa akutenda kudenga. Maybe that's why they always relate the book of Revelation nerufu. Ibhuku rakawanzika. It's not easy to tackle. It's very difficult. Or even when you stand up for the party, you find that sometimes others so theologically, avanya sori stimuza, wali udisa pache na kujimu, waka mira sisi. Unona, arangoro, waro, wazaro na pati. Is this really what it means?
Ne tsananguro iyi yabva kuna Reverend Fatima Garikai ve United Methodist Church muHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tinokuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombokupai zvabuda mimitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Capes United yarova Manika Diamonds 2-0. Triangle yaita Mangange 1-1 neNgezi. Kuchitiwo Wange yakunda iyo Yada 2-0. Herentals yaita iyo Mangange 0-0 neTel 1.
Ndanzo nerekurira
nerekurira
ya pano watakundo kushira
watakundo kushira
yanu watungamira yanu wafunga na tichenesera nzira
cheneza nzira
hazitetembe nyama
ayo
sinotetemba pakati pehana
pakati pehana
chokuita pana
pana
kungomira mere ya mangwana
mere ya mangwana
munotifudzire na pano rwatsa moyo
Takure
so matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya so matora mukoma matora mtati yenama wanducha egona misodzi yanda chie mandasata kunga tumira ingiroze netontakura ilindozi taipaita
kambo pano rwadza moyo kubva kuda mushakabu Oliver Mtukudzi na Winky D. Tine urombo tati Triangle yaita Mangange 1-1 Ngezi as Triangle yakunda yongezi 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti vanhu makumi masere nevaviri vemuzimbabwe vakaeredzwa nemvura vakavigwa kuMozambique mushure medutu mupengo idai. Tava tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, mosara muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.